Nasi uno tiri kutarisa chitsauko chekutanga cheevhangeri yakanyorwa naRuka. Sekutaura kwandakaita muchidzidzo chakapera, Ruka anotangira nechekumashure pakunyora evhangeri yake. Ruka anonyorawo pamusoro paJohani Mubhabhatidzi nezviprofita zvaMaria naErizabheti. Muevhangeri yakanyorwa naRuka mune nziyo nhatu dzirimo. Yekutanga yakaimbwa naMaria pandima 42 kusvika pandima 45. Yechipiri ndeyaMaria yatinowana pandima 46 kusvika pandima 55 yechitsauko chekutanga cheevhangeri yakanyorwa naRuka. Nziyo yechitatu ndeyaZekariya, kana kuti yechiprofita chaZekariya, iyo iri kubva pandima 68 kusvika pandima 79. Ndisingadi kupedza nguva, ndinoda kuti tipinde muchitsauko chekutanga nenyaya inotevera. Asi usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudiko. Chirongwa chanhasi ndachitumidzai nekuti zvisingabviri kuvanhu kuna Mwari zvinobvira. Zvisingabviri kuvanhu kuna Mwari zvinobvira. Asi chikamu chataa kupinda iko zvino ndoda kuchitaura chiri pasi pemusoro unoti iwo chinangwa cheevhangeri. Chinangwa cheevhangeri. Tichipinda muchitsauko chekutanga seizvozvi, ngatitange nekuverenga evhangeri yakanyorwa naRuka, chitsauko chekutanga kubva pandima yekutanga kusvika pandima yechina evhangeri yakanyorwa naRuka. Chitsauko 1 kubva pandima 1 kusvika pandima 4. Shoko reupenyu rinoti, vazhinji zvavakaidza kurondedzera mashoko ezvinhu izvo zvakaitika pakati pedu, sezvavakatipa ivo vakazviona nameso avo kubva pakutanga, navaiva vanyai veshoko. Neniwo ndakati ndanatsofeya zvose kubva pakutanga, ndakati zvakanaka kuti ndikunyorereiwo nekutevadzanisa, imi Tiofiro, makakurumbira kuti muzive kuti mashoko amakadzidziswa ndezvokwadi. Pane manzwi maviri anokosha muchikamu chino uye haadi kungodarikwa manzwi iwaya. Inzwi rekutanga nderekuti ivo vakazviona kureva zvapupu. Chiremba Ruka anonyora achiti, tiri zvapupu zvezvatakaona uye ndinonyora pamusoro pezvataona. Rimwe inzwi rinokosha rinoshandiswa naRuka nderekuti vanyai. Pandima dzekutanga dzatatanga nadzo evhangeri yakanyorwa naRuka, Ruka anonyora achipa zvizhinji pamusoro pekukwana nechokwadi pamusoro paJesu Kristu. Kweiwa hama yangu, une chokwadi chakadii nekugutsikana kwakadii muna Jesu iyeyu? Unombozvizivawo here kuti unoitwa mwana waMwari kuburikidza nekutenda muna Kristu Jesu? Unombozvizivawo here kuti Bhaibheri ishoko raMwari? Ndine urombo kwazvo nemunhu asina chokwadi pamusoro pezvinhu izvi zvose. Asi unomboitawo uchifungidzira kuti zvimwe ndakapona here kana kuti aiwa? Asi hauna chokwadi pamusoro pekutenda kwako. Kusava nekutenda dzimwe nguva handiro dambudziko rako, asi kusaziva zvakawanda. Avo vasingazive shoko raMwari vane dambudziko, nekuti kutenda kunouya nekunzwa uye nekunzwa shoko raMwari. Dambudziko harisi kuBhaibheri kana kuna Jesu Kristu, asi dambudziko riri kwauri iwe munhu. Muteereri, usakanganwe kuti chirongwa chanhasi ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa chanhasi ndachitumidzai nekuti zvisingabviri kuvanhu kuna Mwari zvinobvira. Zvisingabviri kuvanhu kuna Mwari zvinobvira. Chikamu chataa kupinda iko zvino tinoda kuchitaura chiri pasi pomusoro unotiwo mutumwa anozviratidza kuna Zekariya achimutaurira nezvekuzvarwa kwaJohani. Mutumwa anozviratidza kuna Zekariya achimutaurira nezvekuzvarwa kwaJohani. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naRuka, chitsauko chokutanga pandima yechishanu evhangeri yakanyorwa naRuka, chitsauko 1 pandima 5. Inotiyo, namazuva aHerodhe mambo weJudhea, mumwe muprista waivapo wainzi Zakariya wegovero raAbhia mukadzi wake waivi wavanasikana vaAroni, zita rake rainzi Erisabheti. Mwari anopinda mushure memakore angangosvika mazana mana kana kuti 400 akanyarara. Kana zvichinyatsocherechedzwa, Ruka anotanga netestamende yekare, anodzika kusvika pakuberekwa kwaJohani Mubhabhatidzi, uko mutumwa akazviratidza kuna baba vaJohani apo pavaishumira mutemberi. Vabereki vaJohani vaive Zekariya naErisabheti. Zekariya zvaireva kuti Mwari anorangarira, Erisabheti zvichireva kuti mhiko kana chitsidzo. Pamwe chete zvaireva kuti Mwari anorangarira mhiko yake. Kwaivo Mwari vainge vapa chitsidzo ichirini? Menduro ndimapisarema chitsauko 89 kubva pandima 34 kusvika pandima 37. Mapisarema 89 kubva pandima 34 kusvika pandima 37. Mwari ainge apa chitsidzo kuti kurudzi rwaDhavhidhi kuchava nemutongi achatonga nekusingaperi. Kristo ndiye airehwa. Ucherechedze chinhu ichi chekuti Zakariya naErisabheti vaive vakarurama, kureva kuti vaive vakanaka. Vaive vakadaro sei? Nokuti vaiziva kuti vatadzi uye vaiuya nezvibayiro zvakaringana unhu hwavo. Kweiwo unombobvumawo here kuti uri mutadzi? Chokwadi ndechekuti unofanira kuziva pamwe chete nekubvuma kuti uri mutadzi pamberi paMwari. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko chekutanga pandima yechitanhatu. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 1 pandima 6 inoti iyo, vakanga vakarurama vose vari vaviri pamberi paMwari vachifamba nemirayiro nezvakarurama zvose zvashe, vasina chavangapomerwa. Mabasa avo aipupurira ruponeso rwavo. Vaiti kana vatadza vaienda kunobayira zvakaringana kukanganisa kwavo. Paive nechinhu chimwe muupenyu hwavo chekuti vaive vasina. Chinhu ichi ndechekuti vaive vasina mwana. Ndima 7 meevhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 1. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko chekutanga pandima yechinomwe inoti, vakanga vasinomwana nokuti Erisabheti wakanga asingabereki uye vakanga vachembera vose vari vaviri. Heinoi imba isina mwana pano? Kushayiwa mwana chaive chinhu chainyadzisa kumukadzi wechiHebheru. Erisabheti ainge asina mwana. Zakariya semunhu werudzi rwevarevhi aishumira mutemberi. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko chekutanga kubva pandima yechisere kusvika pandima 12. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 1 kubva pandima 8 kusvika pandima 12. Shoko roupenyu rinoti, zvino wakati achibate basa rouprista pamberi paMwari padzoro regovero rake, akagoverwa netsika dzouprista kuti apinde mutemberi yashe kuzopisa zvinonhuhwira. Vanhu vazhinji vose vakanga vachinyengetera kunze nenguva yokupisa zvinonhuhwira. Ipapo mutumwa washe wakaonekwa naye amire kurudyi rweatari yezvinonhuhwira. Zakariya akamanikidzwa achimuona, kutya kukamuwira. Zakariya ainge achishumira Mwari apo mutumwa akaonekwa naye aipisira zvinonhuhwira paatari yendarama. Ndinoda kukutaurira chokwadi, hama yangu, kuti apo paunoshumira Mwari ndipo pavanozviratidza. Mwari havazviratidze pasina ushumiri. Unoda here kuona mutumwa waMwari? Shumira Mwari nemunamato sechibayiro chinonhuhwira. Ipapo uchaona upano hwaMwari. Unogona kuzotyawo sezvakaitwawo naZakariya paakatuma mutumwa waMwari. Ruka chitsauko chekutanga pandima 13. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 1 pandima 13 inoti, mutumwa akati kwaari, usatya Zakariya, nokuti kukumbira kwako kwanzwika, mukadzi wako Erisabhete uchakuberekera mwanakomana ugomutumidza zita rinonzi Johane. Zakariya ainamatira mwana wemukomana. Erisabhete ainamatira mwana wemukomana. Ko izvi ndazviziva sei? Nokuti mutumwa anoti munamato wako wanzwikwa. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko chokutanga pandima 16 nendima 17 evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 1 pandima 16 nendima 17. Shoko roupenyu rinoti uchadzorera vazhinji vavana vaIsraeri kunashe Mwari wavo. Uchafamba pamberi pake nomweya nesimba raEria kuti adzorere mwoyo yamadzibaba kuvana navasingateereri kuuchenjeri wavakarurama, agadzirire Ishe vanhu vakamugadzirirwa kwazvo. Ngatinzwisise uye ndinoda kuti zvibude pachena kuti kunyange Johani aifamba nemweya waEria, aisava Eria pachake. Aizounza mweya yamadzibaba kuvana vavo. Johani aizongovhara mukaha pakati pemarudzi kana kuti mazera. Dambudziko ratinaro isu nhasi harisi rekuti pane mukaha pakati pevakuru nevadiki. Aiwa, dambudziko ratinaro isu nhasi nderekuti pane mukaha pakati pevakuru vacho naMwari. Dai vakuru vaive neukama hwakanaka naMwari, pangadai pasingazove nedambudziko nevaduku vaizouya. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko chekutanga pandima 18. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 1 pandima 18 inoti Zakariya akati kumutumwa, izvozvi ndichazviziva seiko nokuti ini ndava mutana nomukadzi wangu wachembera? Ndingagona hangu kuzvibata, asi izvi zvinosekesa. Unoona, Zakariya ndiye ainyengetera achikumbira Mwari mwanakomana. Mutumwa anouya achimuudza kuti mukadzi wake uchava nemwana, asi Zakariya anoti ko, ndichazviziva sei nekuti ini ndava mutana mukadzi wangu achembera? Asi yainyengetera achikumbira mwanakomana. Hazvisekesewo here izvozvi, hama yangu? Pamwe newewo unotombozviitawo. Zvichida ndizvo zvinokonzera kuti mimwe minamato irege kupindurwa. Hatina kutenda zvachose. Mwari ngaatibatsire. Ndima 19 muevhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko chekutanga. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 1 pandima 19 inoti mutumwa akapindura akati kwaari, ndini Gabrieri, ndinomira pamberi paMwari, ndatumwa kuti nditaure newe ndikuparidzire mashoko awa akanaka. Shoko raMwari rine chisimbiso pariri. Shoko raMwari rinotakura masimba. Zvinotaurwa naningi kana ini ndiri kutaura pano hazvikoshe, asi zvinotaurwa naMwari sezvino zvaari kudzidzisa kwauri kuburikidza neni zvinokosha. Ndima 20 inoratidza kuti Zakariya akazoitwa chimumumu kwechinguva, hameno kuti aizotaura sei kuvanhu kuti akaonana nemutumwa. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko chekutanga pandima 23. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 1 pandima 23. Shoko roupenyu rinoti zvino mazuva okushumira kwake akati apera, akaenda kumba kwake. Kareko Dhavhidha akaronga kuti vaprista vaifanira kushumira kwechinguva, kana nguva yakwana womira kupindawo mumwe. Izvi ndizvo zvakaitika kuna Zakariya. Akazoenda kumba asingatauri, saka kureva kuti aizongofanira kuteerera kuna Erisabhete achitaura chete. Ndinofunga Erisabhete aigara achiyeuchidza Zakariya kuti murume wangu tichava nemwanakomana. Pamwe Zakariya aingogutsurira musoro chete. Muteereri usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti zvisingabviri kuvanhu, kuna Mwari zvinobvira. Zvisingabviri kuvanhu, kuna Mwari zvinobvira. Chikamu chataa kupinda iko zvino ndoda kuchitaura chiri pasi pomusoro unotiwo Maria anoziviswa kuti achabereka Jesu. Maria anoziviswa kuti achabereka Jesu. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko chekutanga kubva pandima 26 kusvika pandima 27. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko chekutanga kubva pandima 26 kusvika pandima 27. Shoko roupenyu rinoti iro, nomwedzi wechitanhatu mutumwa Gabrieri wakatumwa naMwari kuguta reGarirea rinonzi Nazareta, kumhandara yakanga yanyengwa nomurume wainzi Josefa weimba yaDhavhidhi, zita remhandara rainzi Maria. Pano tinofamba zvino tichibva Jerusarema tichienda Nazareta mwedzi mitanhatu. Kubvapo mutumwa akazviratidza kuna Erisabheti, mutumwa anozviratidzazve kuna Maria kaviri mundima imwe achinzi mhandara. Unomboziva kuti icho chinombonzi mhandara chii? Ndabvunza izvi nokuti vanhu vazhinji vanoratidza kusaziva mhandara kureva munhukadzi asina kubvira amboita mwana, asina kana kumbosangana pabonde nemurume, uye hazvibviri kuti aite mwana kana tichizvitarira isu sevanhu. Magwaro anotitaurira pachena kuti Jesu akabarwa nemhandara, kunyange hazvo vamwe vanhu vachiramba chinhu ichi. Kana munhu wake asinganamata akati izvi hazviitiki, handiitirane naye nharo. Asi kana ari muKristu achidaro, ndinobvunza kuti ko unoverenga seiwe? Rangarira kuti Ruka aive chiremba chaiyeiye, savana chiremba vari kunhasi uno. Angadai asina kuzvinyora, dai zvisina kuitika. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko chekutanga pandima 28. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 1 pandima 28. Shoko raMwari rinodzidzisa richiti, mutumwa akapinda kwaari akati, kwaziwa iwe wakaropafadzwa, Ishe unewe. Pane maonero aripo anoitwa nevanonamata nhasi pamusoro paMaria, asi ndima ino inoratidza kuti Maria ainge aitirwa zvakanaka naMwari, iye yatingati fevha pachirungu. Ndinoda kukuudza kuti ainge akaropafadzwa pakati pevamwe vanhukadzi, kwete pamusoro pevamwe vanhukadzi, asi pakati pevamwe vanhukadzi. Hongu, vanhu vanogona kutaura vachiti chivi chakaunzwa nomunhukadzi, asi woka tinogonawo kuti munhukadzi ndiye akaunza muponesi kunyika. Kunyepa here nai baba? Ndima 29 inoratidza kuti Maria paakaona mutumwa akatyawozve. Hakuna ungarega kutya pakadai. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko chekutanga kubva pandima 30 kusvika pandima 33. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 1 kubva pandima 30 kusvika pandima 33. Shoko roupenyu rinoti, ipapo mutumwa akati kwaari, usatya Maria, nokuti wanzwirwa nyasha naMwari. Tarira, uchava nemimba, uchazvara mwanakomana, ugomutumidza zita rinonzi Jesu. Iye uchava mukuru, uchanzi mwanakomana woKumusoro-soro. Ishe Mwari uchamupa chigaro choushe chababa vake Dhavhidhi. Uchabata imba yaJakobho nokusingaperi, noushe hwake haungavi nomugumo. Uku ndiko kutaura kuri pachena chaiko. Apa hapatombodi kuti munhu arasika ake pakududzira. Avo vasingatendi kuberekwa kwaJesu nemhandara havatendi kuti uchagara pachigaro chokutonga chababa vake Dhavhidhi. Umambo hunotaurwa ndehwechokwadi sekuzvarwawo kwakaita Jesu. Pandima 34 Maria anobvunzawo kuti zvichaitikawo sei. Chiremba Ruka anotipa mhinduro yakapiwa nomutumwa. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko chekutanga pandima 35. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 1 pandima 35 inoti, mutumwa akapindura akati kwaari, Mweya Mutsvene uchauya pamusoro pako, nesimba roKumusoro-soro richakufukidza. Saka icho chitsvene chichaberekwa chichanzi mwanakomana waMwari. Kuberekwa kwaJesu kwakanga kusinei nechokuita nomunhurume. Maria akaudzwa kuti aizounza chitsvene kunyika. Kusangana kwemurume nemukadzi ndiko kunounza mwana ane hunhu hwekutadza. Zvino Jesu haana kubarwa nemabarirwo iwoyo. Akabarwa nemhandara isina kana kumbosangana nemurume. Iyi ndiyo nzira bedzi Mwari yaaigona kuita nayo chinhu chitsvene. Unogonawo zvako kuramba maberekerwo aJesu. Kana usiri muKristu, ungaramba hako. Asi kana uchiti uri muKristu, uchiramba chinhu ichi, zvingatondishamisa nokuti Bhaibheri rinodzidzisa kudaro kuti Jesu akazvarwa nemhandara Maria. Unoziva sei mwana uyu achizonzi mwanakomana waMwari? Nokuti mwanakomana waMwari. Rangarira chinhu ichi mudikane, kuti chiremba Ruka anopinda muevhangeri yake aine matarisiro emunhu akadzidza chidzidzo chesainzi. Ruka akaongororawo Jesu akaona kuti Jesu aive Mwari. Kana ukada kuzvitarisa nhasi uno, unoona kuti vaya vanonzi masaindists kashoma kubvuma zvaMwari, asi Ruka anotaura kuti Jesu aive Mwari, kureva kuti aive musaindist akabvuma zvaMwari. Ina handifunge kuti dai asaiva Mwari, Ruka aisangozvigamuchira nyore nyore achitaurawo kuti Jesu aive Mwari. Saka chokwadi chiripo ndechekuti Jesu aive Mwari. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko chekutanga pandima 36 nendima 37. Evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 1 pandima 36 nendima 37. Shoko raMwari rinoti, uye tarira Erisabhete hama yako naiyewo ava nemimbawo yomwanakomana pakuchembera kwake mwedzi uno wava wechitanhatu kuna iye wainzi haabereki, nokuti hakune shoko raMwari richashayiwa simba. Kuberekwa kwaJohani mubhabhatidzi waivewo munana, asi kwakanga kusiri kwemhandara. Kutaura kwemutumwa kwekuti nokuti hakune shoko raMwari richashayiwa simba ndechimwe chinhu chatinofanira kubata pachiri nhasi uno. Ichokwadi kuti shoko raMwari harife rakashayiwa simba. Zvose kuna Mwari zvinogoneka. Chose Mwari chaanenge azvipira kuita anoita, uye zvakanaka pasina chinodzivisa. Isu hatisi isu tinomanikidza Mwari kuti vaite zvinhu. Aiwa, tinogona kukumbira kuti vaite zvinhu, asi chaunofanira kuziva ndechekuti Mwari vanoita zvinhu kana vachida ivo. Ndosaka tichikurudzirwa neshoko kuti kana tichikumbira, tinofanira kukumbira mukuda kwake, kureva kuti haisi nyaya yekuti Mwari muchida musingade, asi kuti kana muchida, kana kuti kuda kwenyu ngakuitwe. Rega kufunga kuti Mwari anongoita zvose zvinenge zvanzi nevatende aite, kwete. Hazvisi zvose, nokuti zvimwe zvinhu kunenge kusiri kuronga kwaMwari kana kuti kuda kwaMwari. Ngatitange taisa zvinhu apo, tova nemaonero akanaka tisati tataura pamberi paMwari zvatinoda kutaura, nokuti zvimwe zvatinotaura tichikumbira kunenge kuisa Mwari pamuedzo chaipo. Tichapfuurira mberi muchidzidzo chinotevera. Mudikani, wambocherechedzawo here chinhu ichi kuti vose vaitaurwa kunzi vachava nevana vaive vanhu vakadii? Mumwe aive chembere, mumwe ari mhandara. Zvandiratidza kuti Mwari anoita zvisingagoneke kugamuchirika dzimwe nguva. Nyaya huru ndeyekuti zvisingabviri kuvanhu kuna Mwari zvinobvira. Ndinoda kusimbisa neshoko rekuti zvose zvinorema nezvinenge zvanetsa muupenyu hwako zvinobvira kuna Mwari. Mudikani, ndinoti Mwari vakukomborere.